tiri kuno kusenjurian kusouth africa kwatanga tiri patinga kuti muchirungu study tour IEC independent electoral commission muno mu south africa tanga tiri delegation yavanhu vakati wandei kubva kuzimbabwe chinangwa chedu chokuya kuno changa tiri chokuti tidzidzewo nokuona avo kuti independent electoral commission yomuno South Africa vanombozvifambisa sei sezvo ivo vari kugadzirira kuita maelections avo musi May 8 gore rino. Saka yanga iri tour yekuti tidzidzewo tadzidza zvakawanda vachititaridzawo zvavanoita kugadzirira kwavanoita vachititaridzawo zvose nezvokuti kana pamusi wokuvhota vanhu vanenge vachivhoteswa sei, nyaya yekuti kana marizalts achibuda anenge achizotumirwa kumasenders anozenge achizopatsanura kana kutetsenyura marizalts nenzira dzakaita sedzit. Saka tingangoti tadzidza zvakawanda zvokuti patapedza zuva rechipiri ranhasi tanatsonzwa kugutsikana kuti kufamba kwataita kuuya kwataita kuno kwativhura pfungwa nokuti jekesa nezvimwe zvatavasingazivi taakuziva.
Vazhinji vangada kuziva kuti zvinobatsira nyika nenzira ipi. Tichiona kuti Zimbabwe inotozoita sarudzo muna 2023, imi muri kuenda kunodzidza zvinhu izvi nhasi.
Zvinobatsira nyika zvakanyanya. Ndonga ndoda kuti vateereri vanzwisise kuti nyaya yemaelections muchirungu vanoti ivo election haisiri an event, it is a process. Ndoona sokuti ndodambudziko ratinowanzokusangana naro muZimbabwe kuti tinongozoti kana pane zuva ratarwa rokuti maelection achaitwa musi wakati ndopatotanga kuda kumhanya mhanya kugadzirira kuti zvinhu zvose zviripo here, maballot paper achazenge achigadzirwa kupi, masecurity features acho anenge akambomira sei nezvimwe zvakadaro, code of conduct dzevanenge vachikwikwidza dzinenge dzichizogadzirirwa sei. Zvino nguva zhinji tinoona kuti tinozopinda muelection tisina kunatsogadzirira. Saka izvi zvinobatsira pakuti 2023 tingangoona sokuti kure, asi haandi kureba nokuti election iprocess haisi event.
Vagutu, chinonyanyonyunyutwa nacho musarudzo dzemuZimbabwe kupindira kwavanoti kunenge kuchiitwa nemamwe mapato ezvematongerwo enyika mukufambiswa kwebasa neZimbabwe Electoral Commission, zvine zvokuti kana dai makaenda kunodzidza kune vamwe hamugone kuzvimisa izvozvo, zvingagadziriswa sei?
Izvo ndozvimwe zvatibatsira nokuti ndataura ini kuti pane vamiririri vemapato ari muparamende, ini ndandakamirirawo MTCT. Izvo zvatipa mukana wokuti tizivane, tikurukurirane titi kana zvatigadzirira maelections tisangoita zvimwe nguva zvokungofungirana, nokuti tiye tisina kuwana mukana kana kuti mikana yekugara pasi tichionesana. Saka izvi tazotozoona kuti muSouth Africa ndozvavanogara vachiita, nokuti nhasi mangwanani patauya ya delegation yabva kuveANC ruling party vachitiudzawo magadziriro avari kuita maelections. Nezuro takaitawo dzimwe pati inonziyo Freedom Front Plus vachitiudzawo kuti vanozvifambisawo sei. Saka taona kuti muSouth Africa vanogara mapati chero anokwikwidzana vachionesana, vachiita yanonzi maliaison committee kumusha tinawo kuZimbabwe. Asi nguva zhinji maliaison committee yedu anowanzogara kuita misangano kana election yava pedo. Zvinowo kuno kutaona sokuti vanotogara vachionana, vachitaurirana nguva dzose. Saka zvinobatsira izvozvo kuti zvinhu zvakaita sana political violence nezvimwe zvakadaro zvinozorerutswa, nokuti vanhu mune makuzivana kuti mukaona kuti imwe pati pamauda hamota maposta edu ari kubharurwa nebato iri, munongobatanawo parunhare mota kovedi uya makomunisi kuinda hamuchiitawo zvakadai, mutaurirana pakunzwanana. Asi kana mukashaya mukana uyoyo ndo panozoitika maviolence nokutukana nokunyombana nezvimwe zvakaita saizvozvo.